Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura atiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 5 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206.
Namba yangu yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaisa maobjections kuSEC vachiramba mirwa kwevhoti yavo ichibirwa kubva kuMDC Alliance ichiendeswa kuna Tokoza Nekupe. Uyo wavakaona paballot paper vakamuramba pamwe chete nemacandidates ake aakaisa.
MDC Alliance inoti yaunganidza magwaro akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezuru ayo yaendesa kuZimbabwe Electoral Commission ichinyunyuta pamusoro pevanhu vakadomwa neMDCT kuti vatsive nhengo dzayo dzakadzingwa mudare reNational Assembly neresenate.
Katarisa maafidavit iwayo, iafidavit rimwe chete rakanyorwa nevanhu vakawanda. Saka inyaya imwe chete, ende nyaya iyoyo iri kuti isususe MDCT hatifaniri kutsiva ma MP iwayo. Asi mutemo unoti bato rabvisa munhu muparliament ndiro rinoisa replacement.
Asi MDCT inoti ndiyo ine masimba ekudoma mazita evanhu vanofanirwa kutsiva vanhu vayakadzinga mudare reNational Assembly neresenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu zana nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 6,837. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 158 vanhu vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete anonzi akabva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 5,345, zvichitevera kupona kwevanhu makumi masere nevaviri nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi, izvo zvinoburitswa tisisiri kutefenyura chirongwa chino cheStudio 7. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu nezviuru mazana masere nemakumi mana nechimwe kana kuti vadarika 26,841,000. Uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvipfumbamwe kana kuti vadarika 879,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni matanhatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti vadarika 6,391,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 192,000. MDC Alliance inoti yaunganidza magwaro enyunyuto ayo akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezviuru vachiratidza kusafara kwavo nekudomwa kwemazita evanhu vachatora zvigaro gumi nezvishanu zvemuNational Assembly pamwe nemudare reSenate kwakaitwa neMDCT. Izvi zvinotevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance mumatare aya neMDCT. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vakazivisa zviri pamutemo mazita evanhu vakadomwa neMDCT. Vakati vanoda kupikisa izvi, vane kodzero yekunyorera Zimbabwe Electoral Commission mukati menguva yakatarwa nemitemo yenyika. Tabata munyori mukuru weMDC Alliance, vaCharlton Wende, kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi.
Report yandawana nhasi inoratidza kuti vatsigiri vemusangano wedu pamwezve nemaordinary voters vakwanisa kunge vachiendesa maobjections kumaoffices ezek kunyika yese maprovinces mavari then mazhinji zhinji aizoendeswawo kuzek kuno kuHarare. Namba yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaisa maobjections kuzek vachiramba birwa kwevhoti yavo ichibirwa kubva kuMDC Alliance ichiendeswa kuna Tokosa Nekupe, uyo wavakaona paballot paper vakamuramba pamwe chete nemakandidati ake akaisa. So zvinhu zvinotifadza zvikuru kuti mavota pachao vasumuka kuti vadefende voti yavo, kuti amugone kuti muti takarara tichiri pamidzara tichida kuvhota, vamwe vakamuka kuma 4 AM kuti vavhote, then munhu ongomuka achinzi MP uya achisipo, pakuiswa maMP akwakupe. Chinonyanyorwadza chaizvo ndechekuti maMP akuendeswa kuparliament maMP akanga ari pamaballot paper achimirira pati yainzi MDCT yaikuvizana neMDC Alliance, vakarambwa nevanhu. Vanhu vakaiona MDCT iri paballot paper vakairamba vakada vashamisa.
Vatsigiri venyu kusanganisirawo veruzhinji vari muZimbabwe vangadawo kuzivawo kuti zvamaunganidza magwaro enyunyuto aya muchiaendesa kumahofisi ezek muchaita sei? Ndapi mamatano amuchatora?
Nyaya iripo ndeyekuti tese tiri kuziva kuti vamunangagwa vari kuda kuparadza bato rinonzi MDC, but bato iri ari para nekuburikidza kwamuri kuona vanhu vachiramba vachisumuka vachiisa maobjections. So pamutemo vanhu vane kodzero yekuisa maobjections kana futi yavo ichinge yakubiwa sezvaitika ipapo. So taakumirira kuti zeki iongorore maobjections yozoburitsa ichitiudza kuti ichati chii nenyaya yataurwa nevanhu vanovhota, vanhu vanovendo vakavhotera vanhu vavari kufisa muparamende. Kana zeki ichinge yazotaura, tichazotora matanho mamwe kumberi uku kuti tione kuti nyaya yacho yagadziriswa. Saka isu semusangano tiri kugadzirisa nyaya iyi kaviri, tiri kuenda kumakoti, but tiri kutaurawo nevanhu kuti vanhu varatidzire kunyunyuta kwavo vachiexercisa constitutional rights yavo iri musection 59 yekuratidzira, nekuti zviri pamutemo hati kuchuza vatungamiriri vavanoda. So vhoti kana yavhotwa ngairespekto, ndo zvatiri kuda.
Munoona here zeki ichikupai nzeve dzayo paurongwa hwenyu uhu? Tichitarisa kuti izvo zeki iri kutevera mutongo wesupreme court uyo unenge usiri kucherechedza MDC Alliance.
Zeki haina mutemo wainoteerera. Zeki yanga ichiteerera mutemo vachamisa vangadai vari kustate house nasi. Saka tinozviziva zviri kuti zeki ibato rinoshandiswa navamunanga kuvigama election, tinozviziva. But apa tiri kutevedza mutemo wenyika. Mutemo wenyika unoti bato rakakwikwidza ibato rinonzi MDC Alliance. So kana rakuritsirwa vanhu varo muparamendi, bato iroro rine kodzero rekuti riise maobjections sebato. Heni vanhu vakavhota vane kodzero yekuti vaise kunyuta kwavo zeki. So zeki kana iri bato rakaiswa nepamusana peconstitution yemuZimbabwe, inofanira kuti iteerere zvikutaurwa nevanhu. So iyi tiri kuzviisa mumaoko mezeki, kuti zeki ichateerera vanhu veZimbabwe here kana kuti vamunanga? So ndo adzi atakamirira kuti zeki kana yawana maobjections yakadai ari kuteerera vanhu here kana kuti vamunanga.
Pane matanhiro amuri kutora sebato kuti munge muchitaura nezeki kunze kwemabhara aya sainwa nevanhu?
Pari zvino isu sebato takanyora tsamba zeki tichivaudza kuti havakwanisi kuti vaburitse maMP edu akasarudzwa through a nomination court. Takamirira kuti zeki ipindure tsamba yedu isusu yatakanyora seMDC Alliance. Then iyi zvaitwa nemavoters, izvi ikodzero yavo, vakazvimirira sevanhu vakasarudza vanhu. So iyoyo process iri separate yatinenge takangomirira kutiona kuti zeki ichafamba sei. But isu sebato takavanyorera tikavapa mazita atakasubmita 2018 kuti aya mazita ndo evanhu vakasarudzwa nevanhu, ndo anofanira kudzokera kuparamende.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora, avo vatanga nekutiudza pamire bato ravo zvichitevera musangano wechimbi chimbi wavakaita nezuro.
Nezoto msangano wedu we MDCT wakaita National Standing Committee yao tangatiche tarisa jukurukuru zakaitika pa sarudzo ya mea we Harare iyo yakaona wa mafume ve PDP vachita mea chibvumirano chedu che MDC Alliance achibvumire kuti mea ange achita werimwe bato risiri ve MDCT saka takazvitarisa izvozvo
mataura imi kuti izvo makakurukura nyaya yesarudzo zamea uma Harare saka matanhu apa muchatora pa zvichiera kukunda kwakaita va mafume
ya chekutanga ndechekuti va mafume ndive bato re PDP kwete re MDCT saka hatina zvatinokwanisa kutaura kukuita navo can't recall him nekuti haazi munhu webato redu asi nyaya iripo ndeyekuti bato re MDCT pachibvumirano MDC Alliance Agreement chiro rinofanira kuita mayor bato re PDP rinofanira kunge rina deputy mayor saka vamafume vanofanira kuita deputy mayor pachibvumirano chiripo ichi saka magweta edu ari kuongorora kuti tingaita sei nezvazvo takatarisa kuti mutemo unoti kudii mutemo wakasainwa nemapolitical parties unoti iwo party yakaiti ine makanzeras mazhinji ndiyo inenge iina meya
asi vamafume nevamwe kavari kuti izvo vakapinda musarudzo iyi seMDC Alliance
hakuna bato rinonzi MDC Alliance MDC Alliance igroup remapolitical parties rinosanganisira MDC pamwe chete ne PDP nemamwe mapato 5 saka nyaya iripo ndiyo kuti hatitarise ba kuti iko zvino kwane bato rinonzi MDC Alliance Party tinotarisa kuti pakaitwa masarudzo dza 2018 zvanga zvakamira sei
iko kunetsana kuri kuitika kuva muonzora hamusi kuona here kuti mimi divi renyu rekuMDCT riri kukundikana kana nyaya idzi dzakiswa muvanhu kuti vasarudze zvavanoda
akwete mukatarisa nyaya yakaitika pama elections iwaya 19 makanzelazo akavhotera vamafume 14 makanzelazo akavhotera vamukunguma 14 to 19 muchizvitarisa hapana mutsauko wakanyanya kukura ipapo uyezve idzi handisarudzo dzakaenda kuvana veZimbabwe kuvana iko zvino vanhu vazhinji vanongotaura kuti ava vano vanhu vakawanda ava vano vanhu vakawanda hazvisati zvatestwa izvozvo
veMDC Alliance vatataura navo vati vaunganidza ivo masignature evanhu vanodarika zvazana matatu ezvuru kana kuti 300,000 vachiti izvo vari kunyunyuta nekuburitswa kwakaitwa mazita ari kuda kuti atsive vanhu vakaburitswa muparamende munoti kudii nedanho ravatora iri
hakuna mutemo wakadaro chekutanga ndechekuti mukatarisa maafidavits iwayo iafidavit rimwe chete rakanyorwa nevanhu vakawanda saka inyaya imwe chete ende nyaya iyoyo iri kuti isusu seMDCT hatifaniri kutsiva maMP iwayo asi mutemo unoti bato rabvisa munhu muparamendi bato radzinga munhu muparamendi ndiro rinoisa replacement saka MDC Alliance haina wayakabvisa muparlament vanhu vakabviswa neMDCT saka MDCT ndiyo yakanyorerwa neZimbabwe Election Commission kuti mabvisa vanhu venyu saka chitipai vanhu vanotsiva vanhu ivavo saka pakatanga kuruzira ava vanhu nyaya yavo paparlament patakahwina isu simba redu rekuti ndisu tinokwanisa kuita recall mamembers of parliament uyo anoita recall mamembers of parliament ndiye ane simba rekuisa mamembers of parliament saka zvima affidavit zvakanyorwa zvakanyoreswa kana kuti zvakagadziriswa nevanhu vasina njere dzenyaya dzema elections especially nyaya dzeproportional representation MP weproportional representation haasi MP akavhoterwa nevanhu jikelele munhu akasarudzwa nepolitical party
munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare sachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vanoti sangano ravo rinotevedza mitemo yesarudzo kwete kuita zvematongerwo enyika Justice Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kubvuma kana kuramba kuti sangano ravo ratambira magwaro abva kuMDC Alliance sezvo vanga vasati vasumwa nemukuru anoona nezvesarudzo vautroile Sligwana avo tatadza kubata panharembozha yavo
kichotanga changu kuda kutimia kutiwa pandi kichokuti nao izi liku matare zimosha andite moto jindikita
wongu
nao uze kuti aneko zero ikunze hati nendo ya msanga no uki kana kuti hati siri nendo ya msanga ziku matare zimosha adisati za era jaka chongwa kudarele haiko tuwa mwacho wakaita maaktiu kushanduda kuchita liku kwa saka ini pandi pandi no kwanza kuchiti itaure mchibimbu asipani panitina kwanza kutaura kutini edhi ziri kambiri matara ita hivu kutitikepe itaure pachungu zino ziri sabjudiki
ipapo ndiri kupanzu kisisa Justice Chigumba chandanga chingo vunda niche kutiso imimi sesangano matambira ere magwaro arikubva ku MDC Alliance avari kutiso vaunganidza nodarika zuru mazana matatu
imimi sa mpongi anona eze sangano liona lizi karuti andisi operational kana ndikuti andisi operational zviri kutaura kuti ndiende kuzimbabwe electoral commission mazilaite ndichitambira matamba kana kusatambira matamba kuna ari operational kuzimbabwe electoral commission ndi chief elections officer vanonzi vasilaigwa ndo vamunokwanisa kubvunza mubvunzo wekuti vakupindurei vachikudze kuti maprovhinsi ese kuprovhinsi yakatambira vanhu vapokana vari vangani provhinsi yakati vanhu vapokana vari vangani inini ndinoita zvesarudzo kuti ndinzi ndiri operational aye harmonized election kana tichiri paharmonized election rangu basa ndere kudzidzisa ari operational kuti mutemo unoti zvakati handisi kukwanisa kupindura mubvunzo uyu pari zvino handisi kukwanisa kuti nditi hatina kutambira kana kuita nekuti isusu handiti mukanyatso kera mumashure takati isusu tiri kushandira kubva kumba pamusakapema covid regulations tinotozoverengawo magwaro atinonyorerwa nevari operational vachi mwedzi mitatu yapfuura kumacovid kwabva zvakati saka pari zvino handikukwanisa kuti nditi ehe kana kuti nditi aiwa kana muchida ehe kana kuti aiwa unobata vasilaigwana
ndiri kupanzwisisa ipapo Justice Chigumba tanga tambotraya kubata vasilaigwana asi nhare yavo iri kunetsa kubata saka ndadzenge ndati nditaure nemi
kunetsa nekuti nhare yavo iri kunetsa nekuti Zimbabwe Electoral Commission tikushandira kubva kumba dzinoitwa essential services tanga takamisa nhau dzechisarudzo tichiti pamusaka pepindure tiri kunetsa mukati menyika handimotonzi kusabatika kwavo hausi hwenderurani vari kutoshandirawo vari kuba
sachigaro wezimbabwe electoral commission Justice Priscilla Chigumba vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica uyo ari kutaura pamusoro pezvaari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo panguva ino.
Zita rangu ndinonzi Pami Dzaibha muchipunza. Kambani yangu inonzi The Afro Diva. Ndiri kunoko kuMaryland kuUSA.
Makafunga sei kuti mutange kambani yakadai?
Chekutanga mimi ndingati chitoro changu ichi chinotengesa zvandingati mafashion accessories kana kuti zvakasiyana siyana zvinosangana nezvemucheno. Ndinotengesa zvuma, madecals, tumabhegi nezvimwewo zvinobva kumusha kuAfrica kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisa Ghana, Zimbabwe, South Africa neTanzania.
Makafunga sei kuti mutange kuita izvi?
Ndakazvifunga nekuti ndakagara ndiri munhu anofarira zvinhu zvekumusha, zvinhu zvekuAfrica. Ndinofarira kupfeka nekuzvishongedza nezvinhu zvekumusha. Saka ndaiona kuti pandinozvipfeka ndine mamwe maitiro andinoita ekusanganisa hembe nezvuma netumabhegi nezvimwe zvakadaro zvinongoyevedza, zvinonakidza. Zvaiita kuti vanhu vakawanda vandibvunze kuti zvinhu zvako unozvitenga kupi. Saka ndakatoona kuti pane mukana wekuti ndingatoita ndichiwana zvandinowana ndichizvitengesera muvanhu.
Tinoona pari zvino pasi rose
nemuZimbabwe vanhu vakatarisana nechirwere cheCOVID-19 mumabhizinisi umu zvakamira sei nemabasa anokubata imi semadzimai?
Chinhu ichi ndinoona kuti chirwere cheCOVID chati pinza panguva yakaoma, nekuti vanhu vazhinji mazuva ano havana mari nokuti mabhizinisi ari kuvhara. Vamwe vari kuderedzerwa nguva yavanoshanda, saka vanhu havana mari yakawanda yavanogona kushandisa kutenga zvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nezvemucheni. Zvinova zvinonetsa vanhu vakaita seni nemabhizinesi akada kufanana neyangu, nekuti vanhu vari kuona kuti makastoma kana kuti vanotenga vakaomerwa panguva ino. Saka ndiro dambudziko ratiri kusangana naro. Rimwe dambudziko riripo nderekuti chero kuwana zvinhu zvaunotengesa kana kuti stoku yaunotengesa kuri kunetsa, nekuti mafambiro ari kunetsa, uyezve ndege zvadzashoma dziri kufamba. Mari inoda kubhadharwa kuti unge uchiwana zvinhu zvichiunzwa kuno sei kuAmerica yatokwirisa, zvekuti zvaakunetsa chero kuti ukwanise kutengesa nemari yawanga wajaira kutengesa nayo. Ndo mamwe matambudziko atiri kusangana nawo semadzimai.
Saka panguva ino semadzimai, zvii zvamuri kuti imi muri kuita panguva iyo makarindira kuti chirwere cheCOVID-19 chipere?
Panguva ino sisi Marvelous ndaitora senguva yekudyara, nokuti tatoona kuti zvatagariswa pasi kudai tambowana mukana. Kazhinji tinenge tichingomhanya mhanya tichikwira nekudzika, saka tambowana mukana wekumbonyatsogara pasi tichinyatsofunga kuti bhizinesi purani yangu yakamira sei, strategy yangu, marongero andinoita bhizinesi yangu, mafambisiro andinoita zvinhu zvakamira sei chaizvo izvo. Zvii zvandingaite zvingandibatsire kuti ndiwane mimwe mikana yekuti ndinge ndichitengesa? Saka vazhinji tatoona kuti zvatanga tajaira zvekuti pamwe tinoenda tichinotengesera muvanhu, kukaitika mitambo tinenge tiriko tichitengesa, takutoona kuti chinhu chaakukoshesa kuwanikwa uri mumadande mutande akafanana nana Facebook, nana Instagram, nana WhatsApp, tichiwana nzira dzakasiyana siyana nekushandisa mawebhusaiti anoita kuti tikwanise kunge tichiisa zvatinotengesa ipapo, kuti vanhu vakwanise kungotenga tichivatumira. Ndo dzimwe nzira dzatakuona kuti dzinotibatsira kuti tinge tichironga zvemabhizimisi edu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsvanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nhasi tiri kumbotarisa nezvetsika
yatiri kuona iri kunyanyoitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Kana mumwe achinga ashaya yekuti mufi anofanira kunovigwa kumusha, timbonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti vakawanda vari mudiaspora vanenge vashayikira ikoko vange vachida kuenda kunovigwa kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa kumusha. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata imwe nyanzvi yemagariro evanhu vatiri kuda kuti vange vachitaura vega zita ravo kwamuri imi vateereri. Taurai zvenyu.
Kwazuvaiwa Kandemire, kwazuvaiwa teereri. Ini ndinonzi Dr. William Guri, ndinoita nezveutano hwepfungwa. Ndinoshanda neboka rinochengetedza utano hwepfungwa hwevana vari muzvikoro pamwe chete nevabereki vavo nevadzidzisi vavo muzvikoro zvakasiyana siyana zviri muUnited Kingdom. Pamusoro pezvo ndinoshandawo muprivate practice sapsychotherapist nemaboka maviri anobatsira vanhu maererano nemental health.
Dr. Guri, nemaonero enyu, chii chinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vasiye vataura kuti kana ndazoshaya ndoda kunoibva kumusha kana kuti hama dzavo dzinge dzichinetseka kuda kunovaradzika kumusha.
Zvechokwadi tinoona vanhu vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe vagere munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rese jekerere. Handingati zvangu vanofarira kugara kunze kwenyika, asi ndingati imhosva yekutsvaga chekubata, mhosva yekutsvaga chokuviri inosasa kuti vana vezvizvarwa zveZimbabwe vamhanye mhanye pasi rese vatsvaga kwekugara munyika dzakasiyana siyana. Zvino chinoitika ndechekuti vanhu vanoenda kunze kwenyika vachiti vachazodzoka kumusha, vazhinji vanenge vasina pfungwa yokurambira kunyika ikoko zvachose. Ndosaka ndichiona kuti panenge paita rufu munhu anenge asati anyatsovaka musasa kunyika ikoko kwaanenge achishanda, kunyange dai agara makore akawanda zvakaita sei, kana 20 kana 30 years, asi munhu mupfungwa dzake nemwoyo make nemagarira ake kuZimbabwe ndokune kuchiri kumusha. Ndosaka tichiona vanhu vazhinji vachimiramira chaizvo kuti hama dzavo dzinovigwa kumusha. Ndinofunga kuti kuviga hama kumusha chinhu chinoonekwa sehunhu, chinhu chine chiremerera, chinhu chine rukudzo.
Asi hakusi kuremedza vapenyu here uku Dr. Guri kwekuti mufi anga achinovigwa kumusha achisiyawo kunzvimbo kwaanga agere kunevhu rinogona kuvigwawo munhu?
Hongu kunogona kuva kuremedza vapenyu, asi zvinobva papfungwa kasimba chaizvo inotibata tese tese sevanhu venyama, kwete sevanhu veZimbabwe bedzi, asi munhu wese wenyama tinotya rufu. Nekudaro hatigoni kugadzirira zvatichada kuti zvizoitike parufu rwedu. Ndotitofunga kuti ndikafana kuita urongwa hwekuti kana ndafa ndichadai ndigodai, kana ndichanzai ndigonzai, tinenge tatozvishurudzira kufa. Saka kurongedzera kufa kwangu inini kunoita sekuti ndakushurudzira kuti ndinobva ndafa. Saka vanhu vazhinji vanorarama upenyu hwavo vasina rongedzero kana gadziriro yerufu rwavo, kana kuti vanenge vasina even insurance policy kana death policy. Zvinozoitika ndezvekuti vapenyu vanenge vasara vanotanga kukondana. Vanhu vari kumusha kazhinjizhi kuZimbabwe vanongoti uyai naye kumusha kuti vazozive kuti zvinoda mari yakawanda sei, zvinofambirwa sei, zvinosainirwa mupepa akaita sei. Vanenge vasingazivi chavo ndichongoti ngauye kuno kumusha timuone timuvige.
Nemaonero enyu Dr. Guri, izvi zviri kuitwa kune mazera ose here kana kuti zvine mazera anoti zera rakati ndorinonyanyoda kunovigwa kumusha?
Pamaonero angu zvangu inini ndingati zvine mazera. Tisati anyotarisa hedu kudiaspora kana kuti kunyika dziri mberi kwemakungwa kunana Britain na America kwatigere uko, iko kumusha kwedu chaiko chaiko tichine dambudziko guru rokuti munhu akafira muHarare kumusha kwake kuri kumaungwe kana kumanyika anonzi ngaanovigwe kumusha ikoko. Pane mazera zvechokwadi ekutiwo kuavigira muHarare kunenge kunyika kushora mukati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Guri netsananguro yenyu. Manga makateerera kuna Dr. William Guri vanove nyanzvi yezveutano hwepfungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Wandu wevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. MDC Alliance inoti yaunganidza magwaro akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezvuru ayo yaendesa kuZimbabwe Electoral Commission ichinyunyuta pamusoro pevanhu vakadomwa neMDCT kuti vatsire nhengo dzayo dzakadzingwa mudare reparamende. Asi MDCT inoti ndiyo ine masimba ekudoma mazita evanhu vanofanirwa kutsiva vanhu vayakadzinga mudare reNational Assembly nereSenate. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. www.voaswahili.com. Ine ndini Rachel Tondiri Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika